Kuchizana kwacho uku ndiko vanhu vangango vane muitiro mumwe chetewo wokusango vangozoka zvinhu zvine zviitwa zvokusango zvina ndezvechiverere saka vane vachiitirana zvinhu kuridzana vachizivana kuti tinoite zvinhu nomutoo mumwe chetewo unenge usiri mutoo kazhinji unenge wakanakira ruzhinji unenge usiri mutoo unonakira jekerere
asika Zimbabwe iri kuti Russia yakaibatsira kubva munguva yehondo nekudaro ushamwari unofanira kuchengetedzwa
tinoziva chose kuti Russia yaibatsira dzidzisa rwehondo zvikuru vachipinda nokuzipura asi zvinhu zvaiitirwa kutatsirwa iri hondo yavanhu ka yokuita upenyu kuti hunakire ndudzi yomuzimbabwe zvino kana huri ushamwari hwekuti hunakire nhinginanhingi chete zvine zvakatorashana nokuti hazvizvo zvakabetsererwa vanhu kusunungura nyika inoiyi avaya vatungamiri vaibetserwa kuti nyika yekugarika zvakanaka zvino kubva pataurirwa rusununguko nenyika yezimbabwe hatina kumboona ufumi kukuridza nokukasimba pakati pezimbabwe nerussia hatisati akuona
ko tichitarisawo kurwisa kuri kuita Russia ichida kupamba Ukraine haizokonzerawo matambudziko here pakudyidzana kwezimbabwe nedzimwewo nyika dzakabudirira dziri kushora hondo iyi
zvinotokonzera chaizvo chaizvo munoziva kuti iye zvino Russia yakapwanya chibvumirano cheUnited Nations Security Council chokuti mabope anogadziriswa padare kwete zvehondo zvino muitiro iwoyo ndiwo muitiro uri kungoitwa naana Munangagwa kuno vachiita zvinhu zvisiri izvo vasingadi kugara kuita zvinhu zvomujekerero.